Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechoko muhomwe kuti vasanyura zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa nekufambisa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga dzakasangana padande mutande nezuro manheru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kudzitsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiriri vayo kumutambo wemaolympics kuchina munakukadzi gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinoona nezvekodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe rinoti vatori venhau vanonzi vanoda mari kubva kune avo vanoshanda mabasa epublic relations kuti vagoreka kunyora zvakaipa pamusoro pemakambani avo vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa kuti vatongwe zvakaomarara. Nezuro bepanhau remanyika Post rakati izvi zvakabudiswa pachena mumusangano wekutanga weInstitute for Public Relations and Communications Zimbabwe uri kutora nzvimbo kunyanga. Tabata sachigaro venyusa Zimbabwe vaGolden Maunganidze avo vatanga nekurumbidza dare redzimhosva pamusoro pemutengo wekurasa mhosva yaipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira vaHopewell Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera.
Semisa Zimbabwe tinoti kuonekwa kwavachingono kuti havana mhosva inyaya yatinotambirana maoko maviri, uye inyaya inotifadza sesangano rinomirira kufambiswa kwemashoko zvisina kumbunyikidzwa muchamhembe cheAfrica kana kuti muSadiki. Saka iyi ndo nyaya yataigara tichingodemba kuti dei vanotonga mhosva vakwanisa kushandisa pfungwa dzavo vachiita basa ravo vasina kwavakarerekera. Saka kana vachimono vachionekwa vasina mhosva panyaya yekushandisa dande mutande, zvinhu zvatinotambira tichifarira, nekuti isu tinoti kubudikidza nebumburo remutemo muZimbabwe munhu upi zvake kunyange vasiri vatori venhau vakasununguka kuinda padande mutande vachichoropodza huori sezvaitwa navachingono. Uye hatitarisiri kuti kana munhu achinge aita saizvozvo angasungirwa kushoropodza huori achishandisa dande mutande. Saka mutongo uyu isi tinoti wakanaka, uye tinoti mutongo unoratidzazve pachena kuti isu semamiriro edu ekuti vanhu ngavakwanise kuwanikwa vachiita basa ravo vatori venhau pamatande mutande vasingashungurudzwi muono wakanaka waonekwawo nedare kuti ndo zvinofanira kuti zviitike. Izvi zvinouyazve mushure mekunge isu sesangano tichiti panonzi paiswa vasori kana kuti nhume dzinotarisa kana kumonita vanhu vanenge vachiita maactivities avo paindaneti zvatakanzwa zvichitaurwa masvondo achangopfuura ayo. Aiwa, isi tinoti izvozvo hazviindi maringe nezvinotarisirwa mubumbiro redu remutemo.
Vamaunganidze, munotarisirei mukubatwa kwevatori venhau nematare edzimhosva?
Tinongotarisira kuti dei vatori venhau varege vachiita basa ravo panga wapa masaisai, panga wapa manewspaper, kana muziviti viti, kana mune penyuro. Gawangu itabasarao, vasina kuro waneana, kuti pamwengana, arukundi tevera, kana anu kuterera, sandiri kutaura. Uye nga pezilanda pina mfumfu. Saka mtongo uyu, nde umu onotiratiza kuti, aiwa, nyayedu ya tayengo chemera, kana yatino kumbira, ida mara kanaka.
Pane nyaya ye irimu bepa naure Manika Post iro riri kuti vamwe vanoshanda mu public relations vari kuti vatori venhau vari kukumbira chioko muhomwe kuti vasataura nyaya dzisina kunaka pamusoro pemamwe makambani. Makambozvinzwa here izvi uye imi semisa Zimbabwe muchaita sei nenyaya iyi?
Nyaya yatorwa na minister iyo ye vatori venhau vanokumbira choko muhomwe. Isu semisa tinoti iyo haisi nyaya yedu nekuti isu hatina patingakurudzira kuti vatapi venhau vakumbire choko muhomwe. Aiwa kana vanhu vachinge vachikora mutemo wenyika nekuti choko muhomwe hachibvumirwi. Isu tinoti kana kurudziro yedu yatingapa kune vatori venhau ndeyekuti ngatitevedzerei zvose zvinodiwa munyika tisingachikori mutemo uye choko muhomwe hachina kunaka. Avo vanenge vaita kana kuchikora mutemo yenyika ndivo vanopedzisira vachizosungwa vachinosangana nemutongo unoenderana nemhosva dzavanenge vapara. Asi tingangoda zvekukurudzira varidzi vemanewspaper, maradio, matelevision kana kuti vangai vane zvekuita nemakambani ekutorwa kwenhau kuti ngavatarise muhoro vape vatori venhau zvakaringana. Asi ndisingati kana vanenge vashaya muhoro wakakwana vaende kusoko muhomwe, aiwa kwete, izvo hatikurudziri.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvekurwisa zveuhori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rayambira mabhanga ari kushandiswa mukuchenesa mari uye ari kufambisa mari zvisina kunaka richiti mutemo uchashandiswa zvakasimba pamabhanga aya. Sangano renhau renyuziana rinoti mumashoko avo kumusangano wekutanga unotarisa mhosva dzemari kana kuti financial crimes indaba, sachigaro vaZAC amai Lois Matanda Moyo vanoti komiti yavo inoziva zviri kuitwa uye huori huri mumabhizimisi akazvimirira, vachiti vanoita zveuori vanoshandisa mabhanga nemakambani anofambisa mari. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti ZAC yava kusangana neuori huzhinji, asi vachiti havafungi kuti ZAC inogona kupedza kana kumisa huori sezvo vashandi veZAC vachifanirwa kuchinjwa nguva nenguva kuti vasapedzisira vave kuitawo zveuori pachavo. Tichienda pamepo, mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasati vatipindura.
Ndinoona kuti ZAC yavona chokwadi chinoitwa namabhengi kuti vanenge vava kubetserana navamwe vanhu vaiita uori vachiviga mari kana kudzimba kana kuisa mhiri kwamakungwa vakuunza majoo mabhengi kuti vasazovhunza kuti mari yamaiita mabhizinesi akati akati yakaendepi. Umbuu hwacho vanenge vanoti vanahwo nokuti kune kotwa nenyaya iripo pamapepa inotaura kuti mari yokunze iri kuiswa mumabhengi pagore rapfuura rose kusvika pari zvino yakwira kusvika 59 million ichibvepi? Saka vanhu vamwe vaya vaya vaakutiza uori hwavo kuti togona kuzoongororwa kuti zvamaitengesa zvakati zvakati mari yakaendepi, toti iri kubhengi. Saka vokubhengi vanenge vachiziva nyaya idzodzo nokuti kubhengi kana ukaenda namatutsi emari vanofanira kunge vanokuvhunza kuti ko mari iyi wakaiwana sei. Asi ndonga zviri kuonekwa neZAC ndozvokuti mabhengi haasi kuita basa iroro rokubetsera kudzima uori hwohwo, haasi kuvhunzurudza kuti kozvawai kuyana matuti emari ose waya wakawana sei, waidii kugara uchingobhenga nechekare. Ndo pane nyaya yacho iyeyi panenge paonekwa neZAC yavona zvinhu kwazvo zvainofanira kuchera kuramba ichitsvagurudza igosunga vanhu vanozviita izvozvo.
Tinoona kuti Zach ino zvirova dundundu ichiti ine vanhu vayakasunga vazhinji munyaya dzezveuore izvi. Asiwo vamwe vachiti aiwa vakuru vakuru vanoita mhosva idzi havaendeswi kumatare. Imi kana makatarisa izvi munoona sekuti Zach inokwanisa kuchenesa zviri kuitika mumabhanga iyo izvi zvavari kutaura.
Hazvichanetsa Zach chaizvo, so tichitarisa isu kuti pasvika nhasi pane here vamwe vatinohwa kuti vakambosungwa here nenyaya idzi kana kuti vamwe vanongobatwa vachiregedzwa. Zvekare ino zvinotinetsei kubata vamwe vanhu vakuru vanozviita izvozvi izvi. Zvavari kutaura kuti ndozvavachada kuzoongorora vanogona kuzoona kuti dzimwe dzinoti vahamba kana shamwari dzavo chaizvo chaizvo. Saka zvinotinetsei kuti Zaki izosvika pakuti yazobata vanhu ikazochenura zvose zvive pachine mutambo murefu zvikurusa. Ivo vanhu vokuzaki vavo kana kuti vazosvika pakuzozvikwanisa kuchenura nyaya dzekorapshoni muzimbabwe vanofanira kupota vachibviswavo vachichinjano. Nokuti vanhu vanogonawo kuita uri pachavo ivo nokugarisa kwavanenge vaita ipapo vanogona kungotengwa. Saka ndozvatinoona kuti kuti vazosvika pakuchenura zvose izvi vachingova vanhu vamwe vavo vatanga pakutanga kusvika pakupedzisira kwazvo handizvioni zvichisvika kwakanyanya kudzaka chaizvo chaizvo. Kana mapurisa chaiwo atanopota achidya makamba ndeni chaivo vamwe vanopota vachichidya kuti nachimboenda kwakati nekuti kugarisa pavanoita pabasaka unotengwa uri munhu wenyama.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Manheru adarika hama neshamwari dzemurwiri wekedzero dzevanhu ane mukurumbira uye waive mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari Gweta vaDewa Mavhinga vakasangana padande mutande vachirangarira mabasa akabatwa nemurwiri wekodzero uyu. Urongwa hwekurangarira mabasa ava Mavhinga uhu hwakaitwa kuburikidza nedande mutande huchikokerwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uye hwakapindwa nevanhu vakawanda vari munyika dzakasiyana-siyana. Shamwari dzavo dziri kuunganidzawo mari yekubatsira mhuri kutakura mutoro uri pamberi pavo uyu. VaMavhinga vakashaya nemugovera vari muSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri uye vakasiya mudzimai nevana vana. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa kunyangwa hazvo paine tarisiro yekuti vacharadzikwa kumusha kuZimbabwe. Kuti tinzwe nezvemusangano wekurangarira vaMavhinga uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevakapinda mumusangano uyu uye vari shamwari yemufi muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Gungano rataita pamasaisai igungano rekurangarira mufi vaDewa Mavhinga. Igungano rapindwa nevakawanda vane kurumbira nevanhu vasinganyatsozivikanwa. Saka ranga rakasangana-sangana shamwari dzaDewa, hama dzake vaanga achishanda navo vaakabatsira nevamwe vakawanda-wanda. Saka igungano rapindwa nevanhu vakawanda-wanda zvichida ndichida kubatsira vateri vamwe vevanhu vapinda mugungano iroro vanosanganisira vaimbova Deputy Prime Minister Martha Mutambara vanga varimo, vaimbovawo gurukota muhurumende yavaMugabe vasevia kavasukuere vanga varimo, ivovo vaviri vataura. Ndaonawo mutungamiri weNational Assembly Momadhuku vanga varimo, vakuru vakuru veMassive Society Organization vakawanda, Massive Society Organization ari muZimbabwe neari kunze kweZimbabwe vanga varimowo zvakare.
Izvi zvinoratidza chii tichitarisa unhu hwavaMavhinga hwavakanga vachirarama?
Ndaona kuti vaMavhinga vanga vari munhu aiyanana nevari kumusorosoro uyezve nevari kuzasi, anga ari munhu anga asingasarudzwi.
Chii chikuru chabuda pagungano irori?
Chabuda pagungano irori huchapupu hweupenyu hwakararama navaMavhinga. Tingangoti kubva vachiri kuchikoro vachikura vanzwa kubva kushamwari dzavo dzakapinda navo chikoro dzichipupura kuti akanga ari munhu akaita sei Muamba Shara Mtinyaze utungamiri zidaka kuhoni kwa kupa vashitori kukoro chekuzasi Muamu wakapita na huku mbezi osibabwe vashitata uraje iyo nyaye utungamiri yoyo nyaye huu yekupinza kwe mjerete zao itazonzu kuhuku bakune mama kashanda na huku Bokare Crisis Coalition mbezita ura kuti baka itaosha kati kusanga no hii ayo warakunzi baka bata basa kuru kwa huku karabanga wachishandila Human Rights Watch baka wakabili kuku wachita ura kutishoshi namo ya uru ne kuti wacha wana eremo na akaita Sabama Vinga.
Tinozwa kuti imi seshamwari dzavama vinga mune umwe mari yamuri kuedza kuunganidza mungatiudza pamusoro peurongwa iwo
tine umwe yatiri kuunganidza yekuti tinge tine mari chekutanga tinge tine mari yekuti zviri kudiwa pari zvino zvose zvikwane ndingade kuudza vateereri ndezvekuti nekuda kwekuti vamavhinga vashayikira vari kunyika isiri nyika yavo zvinoda mari yakati wandei kunza hama dzavo kuno nezvinoitwa zvacho zvese panobuda mari yakati wandei kuzofambisa vanhu nezvimwe zvakadaro.
Mungataura here kuti vanhu vanenge vachibata ani munzvimbo dzakasiyana siyana vanodawo kuisa masenza avo muhomwe iyoyo?
Musouth Africa tiri kubata vaotosaki vari kuZimbabwe vanobata vaitaizi munya namba dzavaitaizi munya dziriko pada vamwanda kuita maekokeshi nezvimwe zvakadaro. Kuamerica vanhu vari kubata vafreeman chari. Kuuk tiri kubatiwa homwe yedu navabrighton tebuke. Kuaustralia tinavo zvakare kanakakana sendivanjanje
avo vange vari shamwari yavabhe wamavhinga Profesa Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday, Judge of the Supreme Court, Justice George Chweshe, nezuru vakapa humpo uo mudare rezimosha, vakazvisvedza kure nenyaya iri pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika, vaConstantino Chiwenga, na muzvare Mary Mubayiwa vachiti havasi ivo vakavachatisa. Muzvare Mary Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekushandisa magwaro enhema anoratidza kuti vakachata zviri pamutemo navaChiwenga. Munewsday makare kanzuru yeguta reHarare iri kuramba kuti bazi rayo rezveutano riiswe pasi pebazi rezveutano reMinistry of Health and Child Care rinotungamirwa navaConstantino Chiwenga. Muna gumi guru, hurumende yakaudza kanzuru yeHarare kuti iise zvose zveutano mumaoko ehurumende ichiti kanzuru haisi kutambirisa vezveutano mari yakakwana izvo zvokonzera kuti vashandi ava vanotsvaka mabasa kunze kwenyika. Kanzuru yeHarare yaenda kumatare kuti imise zviri kuda kuitwa nehurumende izvi. Zimlive.com inoti makanzura eBulawayo City Council ari kukurudzira kuti kanzuru yeguta reBulawayo ichimbomira zvokuvharavhara mvura zvichitevera kupararira kwechirwere chedhariya kana kuti manyoka muguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 pana chinhu chiri kundishamisa ndeche vaccine ndova pakuwirirana ngokwe nembudziya kuna meya wadyajena weZANU-PF vachiti vari kuita zvinhu zvakanaka chaizvo vari kugadzira zvese zvese bati chandiri kwanisha kuti mudura redu rekuchengeta mishonga yecovid rizere vanhu vacho zvoita sekuti havasi kuda kubayiwa bati kwa nembudziya kwese kuvanhu vavo hakuna majekiseni ecovid vanhu vakaenda vakadzoka vakaneta. Government Minister of Health Chiwengwa wacho kana zvikasvika vanongoti ndezveHarare ndezveBulawayo ndezve Mutare Gweru Masvingo Town tia una kariba into South Africa. Bati hama zangu ziriku Zimbabwe mudzimai mai vangu vese vakafamba vakasvika pakuneta. Musareverera vanhu nemai vanhu veZANU-PF kuti kwanzi vanhu vadi kubayiwa. Imi ndimi musingadi kubayisa vanhu, munongoti hamuna mari, hakuna mari, mari dzekufambisa. Murikuona kudistributa kufambisa mishonga kuti inde kunzvimbo. Kune vanhu venyu vanokuvhotera ivavo, vanhu vanokuvhotera vanhu veZANU-PF munoti vakazara kumaruzevha hamuvapi mishonga. Pane mbudziya kugogo pakuwirirana paya pana kana mushonga chinyeti kuwirirana pana kana mushonga pamushamba pana kana mushonga.
Mangwanani timu re Studio 7 mangwanani amawe. Ini ndirikuda kutaurawo maonero angu maererano nenguva yavamunangarwa vapinda pautongi hwenyika. Vari vakwanisa makore emana okutonga. Inini ndirikutaura ndiri kumasvina kwachivi. Chokwadi ndechokuti vana bima savanhu vanogara muHarare lasisa vanhu vanodya napuresident havana chavangataura nekuti vanotoziva kutoti kana tikataura chokwadi naiye president kumaleftenants angu mhakwiti hamuchanditsigiri nekuti iye nezvi ukatarisa atimbosvika paeducation education system yeZimbabwe right now it's totally nothing. Hapana chiripo nokuti zvikoro zvava dilapidated. Maticha haasi kuita basa ravo nokuda kwokutsumwa maererano nemihoro yavo. Ndokunokundikana kwamunangagwa kugadzirisa zvinhu zvinhu.
Apo pastudio 7 apo vanana mukoma Jonga kandimire vanana mukoma Tanonoka Hwande regai nditaure nyaya yangu ndichida shona yevakuru inoti kuswa hwenyati ndiwo huri mudumbu huri pamuromo inofanawo. Regai ndizame kutsanangura shona yangu kuruchidyo zimbabwe rizive kuti iri kutii. Ndiri kuti kune vatinavo vechidiki nevakuru vatinavo vane zvitupa nguva ino kana vane mapasipoti avo kana vane malicense avo ekukwanisa kurejista kuti vavhote. Ngatibatei tiri pamwe chete timhanyidzane tirejiste kuvhota tiite zvemukomana agone kupinda tisotomupinza. Nekuti izvi zvakuitwa nezeki izvo handina handichavimbi nazvo ini. Inini handichavimbi nazvo. Vomboti musi wa60 tiri kupinda munzvimbo dzakasiyana siyana tichirejista vanhu kuti vavhote. Dzoke dzoke vakuzotizve takuya muna kurume next year. Iva hamusikona yekuti atova tikiti yakuda kuitwa pai kuti aya madhiri aya akutoitwa nanana Chigumba vanana vanapirisa Chigumba nana Munangagwa. Muchaona kuti izvi zvipirisa Chigumba akuti hanzi toda kuti vekuzvitupa vanana registrar general vatorese vana zvitupa. Muchaona kuti nguva yezvitupa kanzi yakwana kune kwakunzi hakuna zvikwanisiro zvakakwana, hakuna mapepa akakwana, hakuna mishini yakakwana, hatina maiga akakwana.
Ndine nyaya futi pana mai Chigumba naMalala. Isu tinoda kuti mukomana dai apinda ende vanhu vose vanoda mukomana. But ini ndinogara ndichingotaura kuti nyaya yedu inofira kuna mai Chigumba pakudanidzira mavhoti because mai Chigumba munhu wezano. Right, panokwidzwa nyaya kumaloya. That's why makavona vakadzosa vanhu vezano vakadzosa Malava. Waifanira kuenda kumutandigeri akwanisa 70 years achifanira kuti aende kumutandigeri. Asi vakamudzosa vachiziva kuti uchavahwinisa pamaelectioni pa. Painokwira nyaya ichienda kumakoti tauni ndo patinonyurira pane mai Chigumba naMalava ipapo. Saka vana veZimbabwe tinoda kuti mukomana apinde. Asi nepa pane zvimwe zvinokwanisa kuitiwa. Hatise musoro pamwe tibetserane. Maloya iwawawo mai Chigumba naMalava voti uraisa nenhamo mukati merimwe dunhu mukati meAfrica. Toraramira kuti nedzimwe nyika mudondo vedu. Hatizivi kuti tichaita sei. Vakuraya future yedu, vakuraya generation yose, vakuraya kuvanhu vavo. Saka ipapo ndo pandoda kuti titaure vanhu. Hatibetseranei tione kuti todii. Mukomana toda kuti apinde chaiko chaiko. Tirevo chingwa tigadzokerevo kunyika kwedu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
kuratidza kunyunyuta kwayo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nechina. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti haisi kuzotumira vamiririri vayo kumitambo yemaolympics kana kuti diplomatic boycott inotarisirwa kuitwa muguta reBeijing muchina munako kadzi gore rinouya. Dzimwe dzenyaya dzakonzera kuti America itore danho iri dzinosanganisa kumbunyikidzwa nechina kwevanhu vechiuga vechitendero chechimoslem uye kumbunyikidzwa kwevagari vedunhu reXinjiang muchina. China inoti zvemitambo hazvifanirwi kusanganiswa nezvematongerwo enyika, ichiti zvakare haina hanya kuti vezvematongerwo enyika havasi kuuya kumitambo iyi. Vanodzidzisa mitambo yakasiyana siyana mudunhu reFlorida vaRichard Slobala vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo America ichiita zvakanaka kutsigira zvekodzero dzevanhu, zvayaita izvi hazvina zvazvinoreva sezvo vatambi vachienda sekurongwa kwagara kuripo.
Boycott yakandangana nemamiriro pakati peAmerica neChina zvavanenge vachitaurirana pamugadziri wenyika nenyika, asi handiona hangu ine chakanyanya chaingaite kuafekta maathletes because ndinoandastanda kuti maathletes vazhinji nguva zhinji hatinei nepolitics, hatinei nezvinenge zvichiitika. Isi chedu kungovapo chete toparticipata, takamirira nyika towana zvatinowana tichisimudzisa nyika neikonomi yenyika.
Zvimwe zvikonzero zvataurwa neAmerica pakuita boycott iyi ndezvipi?
Zvikonzero zvataurwa neAmerica panhau yeboycott iyi inhau yemabatsirwo ari kuitwa zvizvarwa zvekune imwe nyika neChina zviri kumbunyikidzwa zvichida kururama, zvaita kuti America iramwe kana kuti iite an outcry ichifananidzwa negenocide mabatsirwo ari kuitwa vanhu mune imwe nzvimbo inonzi Uyghurs yekuChina uko.
Pava nemakore mazhinji zvikuru tichiona nyaya dzezvemitambo kana kuti sports zvichipinzwa mune zvematongerwo enyika kana kuti politics. Munoona sekuti nhano yatorwa neAmerica iyi yokupinza zvemitambo mune zvematongerwo enyika inyaya yakanaka here?
Kumatongerwo enyika vanogona kuona senzira yekumanikidza China kuti iite zviro kwazvo igone kubata vanhu sevanhu. Tingati inhano yakanaka, but kumitambo zvinodzokera kumashure kunyanyanyanya isu vatambi tinenge tawana mukana wekumirira nyika panguva dzakadai.
Mukati taurirawo here kuti musiyano weboycott iyi iri kutaurwa neAmerica neboycott yavakamboita yeya yokuti hakuna kana mutambi unobva aenda kumaolympics zvakasiyana sei nei yaunoti diplomatic boycott?
Musiyano wazvo wakakura nemhaka yekuti apa America paichaenda inenge isina mumiriri weAmerica achitungamirira timu vaya vatinoti heads of delegation, because nguva zhinji panofamba timu yakamirira nyika inowanzokwana head of delegation achibva kuhurumende. But this time America iri kuti inorega vatambi vachienda asi vanenge vasina head of delegation anenge achibva kumende, zvichida vanenge vana head of delegation anenge akangobva achibva kumaareas of sports asinei nezvekuita nematongerwo enyika.
Avo vange vari mudzidzisi wemitambo yakasiyana siyana vaRichard Solobala vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechioko muhomwe kuti vasanyura zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiriro yekodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vakasangana padandemutande neZuro Manheru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kutsutsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiriri vayo kumutambo wemaolympics kuChina muna kukadzi gore rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musora zvakanaka.